mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nemumwe 51 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWorld Health Organization rinokurudzira madzimai kuti varambe vachishamwisa vana vavo. COVID-19 inokonzerwa nemhando yeDelta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevatatu 3,583, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu neumwe 51 nezuro. Vanhu mazana matanhatu ane makumi masere nevatanhatu 686 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine zana rine gumi nevaviri 1,654,112. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana manomwe ane makumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 779,229. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave chiuru chimwe chete nezvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mana nezvitanhatu 109,546. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevashanu 76,665. Zvichakadaro vamwe vana chiremba vataura nestudio 7 vanoti vari kushishikana zvikuru nenyaya yekuti vamwe vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 vari kuzounzwa kuchipatara pasisina zvakawanda zvokuti vana chiremba vavabatsire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Zvoukaona kuti wabatwa COVID, pane zvinotarisirwa. Vazhinji vanobva vanzi notune mishonga inokwanisa kubatsira muviri uyu kuti urwisane neutachiona hweCOVID, asi zvakakosha kuti munhu unge uri kumba kuitira kuti usatatapurira utachiona ihwohwo kuna vamwe. Ndo patozoti vanhu ngavaende muquarantine, kana kuti ngavaende muself isolation, nokuti kuda vasangana nemunhu, kana vanga vagere vose, kana vanga vachifambidzana, kana kugara murumu imwe chete nemunhu abatwa utachiona hweCOVID. Sikana unaho onzi chigara kwaunofanira kugara pasina vamwe kuitira kuti utachiona ihwohwo husatatapuriranwa navamwe. Kana wadaro nemishonga imwe yaunenge wapiwa, tinotarisira kuti unge uchiita zviri nani.
Ko ukasaita nani mazuva anenge achitarisirwa zvinenge zvofamba sei?
Zvaonekwa kuti zvaakuitika pamuviri wako zvaakuita kuti urwere hukombe kana kuti hurambe huchiwedzera, unofanira kudzokera zvekukiriniki kuya kana kuchipatara kuya nguva isati yasvika pakuti hauchatokwanisi zvachose, nokuda kwezvauri kunzwa, kana kufamba, kana kuti kudya, kana kuti watova murwere, atovata panhoo usingachokwanisi kumuka. iwewe gauno kwanza kuzhuona kana orewe gaka na mpari pova na wamu wariku kutari sao wano kwanza kuona kute haa urwere wakukomba regaiti zokele ni munu yuku kliniki kana kushipatara kuitra kuti abatsirikani zvisati zvanyanya kukomba paari
zviza muno kurudzira vanhu kuti vaite nechimbi chimbi
chatinongo kurudzira vanhu ndechekuti ngava sagara navarwere kana kuti navanhu vane utachiona hwecovid vachiona kuti huri kukomba pavari vasina zvavari kuita nokuti vazhinji vanongotarisa vachiita kanzi ngaagarewo gate ichingotipidza kumupa chikafu tichingomupawo mishonga asi dzimwe nhambo kuda mishonga ye haasi kutora kana kuti kuda haasi kukwanisa kuitora nokuti kuda ari kurutsa kana kuti ari akutorwara zvokuti haachakwanisi kunyatsa kuzvibatsira
paanenge poda kuitwa sei
izvozvo zvee zvaakutaridza kuti aakuda kuti aiswe kunzvimbo nana chiremba namanesi navamwe vanobatsirana navo vaya vanenge vakapfeka zvinovadzivirira kuti vasabatira utachiona hwekubva kuvarwere ndonzvimbo dzinenge dzaakutsvakwa idzodzo kuti uye abatsirikane asi ari panzvimbo inoita kuti asaparadzira utachiona ihwohwo saka zvakakosha kuti vanhu vazive kuti ini mumuviri mangu urwere uhwu hunenge hwaakukura uye ndinenge ndabatira utachiona hwecovid regai ndinotestiwa regai ndiende kuclinic regai ndiende kuchipatara ndinowana kubatsirika ndigoudzwa zvese maererano noutachiona hwecovid ndigobatsirika kuona kuti ndofamba sei uye kuti ndozvifambisa sei kuti ndibatsirikane paurwere ihwohwo izvozvo zvakakosha kuti vanhu vazvizive saka tinotarisira kuti hakuna vanhu vanongogara vakatarisana nevadiwa vavo nehama dzavo vachirwara nechirwere checovid kana zvimwe zvirwere zvinokwanisa kunge zviri pavari
munorevei apo
kuti muchaona kuti zvimwe zviurwere hwecovid inokwanisa kuuya pana vamwe vari kutorwara nechakare saka zvakakosha kungoona kuti hazvaakuitika izvi zvaakuda kuti munhu uyu ambova ambonobatsirika kukliniki nokuchipatara nokuti tanga tichimboona achirwara akadai asi taakuona kuti pava kuwedzera nokuti vamwe vanotozobatwa anga ari murwere nezvimwe zvirwere asi zvozoonekwa kuti nyangwe necovid inenge yatowedzera paurwere ihwohwo
nyanzvi munyaya dzezveutano vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization pamwe nesangano rinoona nezvevana reUnited Nations Children's Fund anokurudzira kuti madzimai ari kuyamwisa vana asarega kuyamwisa vana vavo pamusoro peCOVID-19. Masangano aya anoti zvinowanikwa nemwana mumuchechi mumukaka waamai zvine basa kupfuura zvinotyirwa kuti zvingaitike kumwana. Nezuro Svondo rakave zuva rekutanga resvondo rekupemberera nekukurudzira madzimai anoyamwisa pasi pose kana kuti 2021 Breastfeeding Week. Vana chiremba vanoti madzimai anofanirwa kuenderera mberi vachishamwisa vana vavo asi vachiteedzera nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19 dzakatarwa neWorld Health Organization. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbi Soranga vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti amai havagoni kutapurira mwana wavo COVID-19 nekumuyamwisa.
Chandingataura ndechekuti kumadzimai anoyamwisa nguva inoyi yeCovid vanokurudzirwa kuti varambe vachiyamwisa vana. Vana UNICEF nana World Health Organization vanokurudzira zvimwe chetezvo. Kune mastudies kana research dzakaitwa dzinoratidza idzo kuti madzimai haaparadzire utachiwana hwecovid-19 kuvana through breastfeeding kana mukaka. Izvi zvinokosha nekuti vana vanowana chikafu chakakwana nekuyamwiswa mukaka uyezve vanobva vawana masoja aya atinoti maantibodies anosimbisa muviri. Saka zvinokurudzirwa kuti ngavarambe vachiita breastfeeding panguwa ino ye COVID-19 and mwano toti kunyange vanenge vabatira COVID-19 zvakakosha kuti varambe vachiita madano ekuti vasaparadzira chirwere asi vanokwanisa kuramba vachiyamwisa vana.
Dr. Ranga, sei amai ava vasingapomeri mwana wavo chirwere ichi?
Sekunzwisisa kwandinoita, vana mai havasi kuparadzira COVID-19 nekuyamwisa vana. Pane mastudies akaitwa kuRochester, University of Rochester, anoratidza iwo kuti hapana virus mumukaka kana kuti COVID-19 mumukaka, asi zvamastudies wayo anoratidza kuti panenge pachitova nemaantibodies against COVID-19 anowanikwa mumukaka, kana masoja aya maantibodies anowanikwa mumukaka ekurwisa COVID-19. And ndosaka madzimai ari kukurudzirwa kuti ngaarambe achiyamwisa vana nguva ino yeCOVID.
Iwo madzimai anoyamwisa anofanira kuita zvinhu zvakaita sezvipi kuchengetedza utano hwevana vavo panguva inoyi?
Madzimai anokurudzirwa kuti ngaarambe achitevedzera matanho aya ekuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira. Izvi zvinosanganisira maface mask, basic hygiene, kuavoid atingatiwo macrowds nezvakawanda zvokuti COVID-19 isapararira, zviri kungoitwa neruzhinji rwese. Asizve vachikurudzirwa kuti ngavarambe vachiyamwisa vana, nokuti ndiyo imwe nzira yekuti vana vakwanise kurwisa chirwere cheCOVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Bhiri reCyber Security and Data Protection Bill radzorerwa kudare reSenate kuchinzi pane zvimwe zvakakanganisika mubhiri iri zvinofanira kugadziriswa. Bhiri iri rinopa mitemo yokushandiswa kwedande mutande uye nezvinonzi kuchengetedzwa kweruzivo. Mugwaro ravakaendesa kudare reparamende, sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, MISA Zimbabwe, rinokurudzira kuti bhiri iri ripatsanurwe muzvirongwa zvitatu zvecyber security, electronic transactions ne data protection, richiti bhiri iri rinobata zvinhu zvakawandisa zvisingagone kuiswa pasi pebhiri rimwe chete. MISA Zimbabwe inoda kuti paumbwe bazi rinoona nezvekodzero dzevanhu vanoshandisa dande mutande kana kuti internet. Sachigaro veMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti pachine kusanzwisisana kukuru pamusoro pebhiri iri pakati pesangano ravo nehurumende. Tichienda pamhepo, tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Asi vamaunganidze vanoti hurumende haisi kuterera kana kutambira pfungwa dzayakapiwa nevanhu vazhinji vane chekuita nezvinobatwa nebhiri iri.
Isu seMISA Zimbabwe tinoti hatiwirirani zvakanyanya ne zviri mubhiri riri kuda kupasiswa iri. Pane kusanzwisisana kuripo pakati pedu ne vakuru vakuru vekuhurumende vanoda kuisa mutemo weCyber Security Bill watiri kutaura nezvawoyu.
Sei MISA Zimbabwe ichizviona nenzira iyi?
Isu tinoona kuti pfungwa dzakaiswa nevanhu dzakawanda pamaoutreach eparlamend aya hadzina kunyanya kutorwa kana kuti hadzimo maringe nezvataitarisira.
MISA iri kuonei pamutemo uyu?
Zvatinoona pamutemo uyu wakanyanya kuita yatingati omnibus approach yekuti gumba kumba, une zvinhu zvakawanda zvauri kupinza panguva imwe, zvakafanana nezvema online transactions, osarisa zvesecurity zvekuti dzimwe nguva zvamunenge muchiita padande mutande zvinogona kuongororwa nevemutemo musingazivi. Saka tiri kuona kuti hapana musiyano wekuti ndiani achaita chipi. Muchitarisa zvevana Potras masimba avanopiwa ekuti vaongorere zvinoitika pamaonline transactions, tiri kuona sekuti mutemo uyu unouya uchiita sekuti uri kuda kupa zvakanaka kuvanhu vanoshandisa internet kana kuti pacyber platforms. But at the end of the day unoona kuti vanhu vachapedzisira vava exposed, vava nekutya kushandisa online platforms kana kuti macyber platforms anotaurwa nezvawaya.
Saka imimi semisa munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu semisa Zimbabwe tinokurudzira hurumende kuti aiwa demakwanisa kuteerera zvakataurwa nevanhu zvokosheswa, tova nemutemo uri clear, mutemo unobenefita ruzhinji rwenyika, mutemo unoita kuti vanhu vasatya kushanda kana kuti kuinda pamadande mutande, uye vanhu vasazovictimiziwa nekuda kwezvavanenge vaposta kana zvavanenge vaita paindanet. Ndochiriro yedu, ndochikumbiro chedu chataisa, ndozvatinokumbira kuti hurumende iteerere efungwa dzezvatinazvo.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mukroniko muri yevaimbove mutungamiri wenyika vaKenan Banana iri kutenda hurumende nerubatsiro rwayakapa zvichitevera kushayika kwaamai Janet Banana nemusi wechina. Zimlive.com rinoti pakusvitsa makore matatu ekuurawa kwevanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu 2018 zvichitevera sarudzo, bato reMDC Alliance rinoti vanhu vakauraya vanhu ava vanofanirwa kusungwa. Zimlive rakare rinoti hurumende yapererwa nemari yokurwisana nechirwere cheCovid-19 richiti hurumende inofanirwa kuwana mari iyi nokukurumidza. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inoita madiro nemitemo ichingodzimikira mitemo yokudzvanyirira vashandi. Mukatarisawo muzvipatara vaakunzi vanosungwa vakawanikwa vachida kuramwa mabasa. Makamboonawo mutemo wakadaro kupi? Kana vanhu totaura zvinhu zviri kushatisa nyika kunzi dzanyika dzokumadokero, asi mitemo hurumende haigoni kuisa mitemo ine zvido zvavanhu pamwoyo. Vanoisa mitemo inobuda muhomwe dzavo. Nokudaro ivo vanoziva kuti kana zvikanyanya kushata muzvipatara ivo vanoenda kunorapwa kunze vachishandisa mari yenyika. Asi kuti vabatsire vanhu vari kutambura nenzara mulockdown havakwanisi. Asi kunyangadza bazi rezveutano nekuda kwokuziva kuti ivo nemhuri dzavo vanondorapwa kunze vachirarama. Zvino iyi ameno, kana chiricho chido chamwari chokuti ivo ndo vachafanira kurarama munyika yeZimbabwe, abva ngavaiti havo mandiro. Kotingaitei isu hatina pfuti saivo, tikataura vanotipfuura nepfuti. Zvino tingagodii? Tinongochema kumusiki kuti kana chiricho chido chake chaakapikira kuti vana veZimbabwe vatambure zvakadaro. Aiwa, zvido zvamwari hakuna ungapikisa. Tinongotarisawo zvakadaro tate.
Maswera sei ana ngoma jonga pastudio. Inini ndinonzi chawatimba pabhoera apo. Vanondiziya vanonditi bambu pabhoere papajoza. Ndiri pajoza vajonga. Inini maonera ndai ndichiita ndeyekuti MDC yatiri kudai ngainzi Alliance Chamisa. Ndozvandai ndichida kuona zvo, ndazvandai ndichitongoti zvangu dai mamasvitsa ipapapo. Ndai ndichikumbirawo nemwoyo wese paukama parudo, paukama parudo chaipo chaipo. Don't worry about it. I wonder what Chamisa wanozikwa nenyika yese from kuno Joza to Cape Town. Tinoziva kuti president vedu chinavo. Right.
mavali mavali yana jonga kandi minyiri nevamwe vose ini ndiri mutereri mukuru ku ndinoda kutaura nyaya kuti president vedu kwamunanga kwa ngavasiye nyaya yavo yekutevedzera varamaposa ndo nyaya ichatipedza necorona muno iko zvino South Africa kuzvikoro zvakavhuga iye ava bhizi kuti zvikoro ngazvivhuke kuno zvichivhurigwei iyo korona ichipenga saizvozvo hanimuona kuti ndo utungamiri usirina kuti twazvo twasizvo anotevedzera South Africa tinei naisi iyezve South Africa iri kupa vanhu mari vari mudzimba vacho navakuigarai mudzimba vacho iri kuvapa mari isu kuno kunongoigarai mudzimba hatipiwi mari ngaangodotevedzera zvose toda vanhu vanotonga zvinhu zvirisei
vawande makadiko ndini zvangu ndirikumbotaura ndiri pabotswana pamuyavanapo ndoda kutaura pamusoro penhau dzechikafu idzo dzanzi ZANU PF ichange ichishandisa imwe mari kubva kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze aiwa tinotaura kuti aiwa izvo tinozviramba nokuda kwokuti chikafu ichocho che chakushandiswa kuita zvematungiro futi enyika mari iyo inenge yakuita zvematungiro enyika haumana musadaro wezanu pf taneta nemimi oma musadaro ma ndini zvangu Kelvin ndiri pamuyabana kumbotswana ndatena
pastudio 7 apo makadiko mukoma jonga nevamwe vese vamunoshanda navo aiwa isu tinofara hedu ndoda kutsinidzira panhau yevanhu ava vari kunzi kwai vachanyorwa mazita kunze kwenyika ini nepfungwa dzangu handioni zvichiita vanoda kutivhotesa toda kuzviendera tega kunovhota toda kuzviendera toga hatitombobvumi zvese izvozvo totoda isusu kuzviendera tega kuzimbabwe tonozvivhotera smart ende ndiri kukudziridza kuti munhu wese handei tinovhotera pane pfungwa dzedu kuhwinewo umwe purezidendi kwete kuti tingoramba tichidzvanyirirwa vatidzvanyirira nguva yareba vanhu ava vakuda kutivhotesa kunze kwenyika vaonei toenda kovhota tega
makadini pastudio apo vana mukoma Blessing Zulu vana mukoma Tanonoka Wandi vana mukoma Godfrey Mutimbana na Marvelous Mshangani veduwe zvinhu zvezimbabwe zvarema madzangu tinotenda vanhu vestudio 7 nenhau dzamunotipa nokuti kutaura chokwadi ZANU PF neZBC yawari wange avade kuda kubudisa zvinhu zvakawanda totenda imini nenhau dzamunotipa dzechokwadi rambai makadaro musadzoke shure tapota tsingirirai tinokunda tinongoti pamberi navachamisa vedu ivaro vanohwina chete zvinoita 2023 matenda hangu nepano paCape Town apo zvine simba rashe
makadiko vashamarari veVOA Shona pamwe nevateereri veVOA Shona ndiri kubvunza zvangu paZimbabwe pamaitaura muchitaura muchitizo munhu anenge asina kuvaccinatwa akwire mubhazi rezupo atenge emushopu ichasvika nguva yekutizo munhu wese anenge akavaccinatwa anenge achibudisa kakadhi kake kekuvaccinatwa kwaakaitwa kwezvinezvi zvinenge zvakuremera maakuda mari dzechiko makushotirwa nemishonga yekuvaccinata chirudzii imaimbotaura kuti aiwa ichasvika nguva yacho saka nguva yacho inogosvosvika rini zvakaoma ndichingokurudzira kungoti vanhu vese vari muzimbabwe ndirikumbira kutizo kana muchinge maenda kumashops mange maiswa sanitizer handiti madirwa sanitizer munofanira kusvika kumba kwenyu kuchigeza maoko nesipo handiti zvinobatsirawo noti iyo mushonga uyo wamunoiswa unenge uchitova udenja kwamuri saka munofanira kugeza nesefi motsvaga dzimwe sipo dzongogezawo nadzo kuti maoko achene ndini chihumba kusouth africa uko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo chirwere che COVID-19 chave kupararira zvezvi nemutsindo muAmerica. Vamwe vanhu vakabaiwa nhomba dzakakwana vari kushatirwa vachipomera mhosva kune avo vasina kubaiwa nhomba neavo vachiri kuramba kubaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. COVID-19 inokonzerwa nenhando yeDelta iri kupararira zvikuru muAmerica izvo zvave kukonzera kuti hurumende ifunge zvekumbovhara mabhizimisi nedzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu. Vamwe vakabaiwa nhomba vave kushora nekutsamwira avo vasina kubaiwa neavo vari kuramba kubaiwa nhomba vachiti kuramba kwavo kubaiwa nhomba uku kwave kuomesera veruzhinji vakabaiwa nhomba. Hurumende inoti zvipatara zvizhinji munyika zvave kuzara zvekare nevanhu vari kurwara neCOVID-19 vasina kubaiwa nhomba vachiti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 99% evanhu vari muzvipatara neCOVID-19 vakaibata nenhando yeDelta. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu zvasvika pakaipa muAmerica pamusoro peDelta.
Chipandi cheDelta variant chatekeshera muromo weAmerica uye chiri kupararira kuita moto wemaviriviri chaiwo. Chadzara mastates matunhu ese kusanganisira neDistrict of Columbia uye chiri kuramba chichibata vanhu vakawanda vane mazera akasiyana. Zvinotonyanya kutyisa nekuti vechidiki vanga vachitarisirwa kuti mune zvimwe zvipande vanogona kubatwa zvavo asi vachiramba vachirarama upenyu hwavo pasina dambudziko rakanyanya. Takuvaona vachibatwa zvikuru vachienda muzvipatara kunyanyanya vanhu vanenge vasina kumbobvira vabayiwa nhomba yeCOVID-19.
Sei Delta ichipararira zvine mutsindo kudai?
Pande ichi chiri kunyanya kupararira zvakasimba nekuti chiri nyore kutapurirana. Sei chiri nyore? Tikatarisa pachinobata munhu chinogara chobva chakurumidza kubereka mazai acho chowanda zvikuru kwazvo mumhuno umu yatinoti nasopharynx airway kudzika zvese nekumapapu kuzvekuti munhu ane COVID-19 ane chipande cheDelta variant pese paanenge achifema akafema mweya wake unobva watenderera paunenge uchitenderera vanhu vari mudhuze naye vakafema mweya iwoyo vanobva vabatwa neCOVID-19 iyi. Zvinoreva kuti zvabotaura zviri nyore kubata COVID-19 kune munhu kubva kune munhu ane chipande cheDelta variant kubva kune zvimwe zvipande zvese. Ndosaka muri kuona kuti chazara kumatunhu ese ese.
Pane chinofanirwa kuitwa here neavo vakabaiwa nhomba dzavo dzeCOVID-19 dzakakwana?
Takuonawo zvakare kuti kunyange vanhu vakabaiwa nhomba dzavo dzakakwana somuenzaniso vakabaiwa yeJohnson imwe chete sezviri sezvinotarisirwa, vakabaiwa dzePfizer dzese dziri mbiri, vakabaiwa dzeModerna dzese dziri mbiri. Takuona kuti kuvamwe vanhu vaakubatwa neutachiona uyu uye pari zvino tava neumbowo hwakakomba hunotirakidza kuti iwe wakabaiwa nhomba ukabata Delta variant unogona kurwara zvishoma kana kusarwara zvachose, asi vadikani nevamwe vese vaunenge uchisangana navo vanogona kutapurirwa utachiona kubva kwauri. Nemamwe mazwi tingati munhu ane COVID-19 yechipande cheDelta variant anongoparadzira zvakafanana whether akabayiwa kana asina kubayiwa. Kuparadzira utachiona kwaanenge achiita kwakangofanana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWorld Health Organization rinokurudzira madzimai kuti varambe vachishamwisa vana vavo. COVID-19 inokonzerwa nenhando yeDelta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.